musangano wepolitburo nhasonga uchifokasa neconference national conference iri kutanga in the next 2 days. Saka basically wangu vachingoona mapreparations nezvese zvasara kuitwa tichiwana mareports from the various committees.
Vamangwana, mungatiudze kuti musangano weconference uyu wakakosha zvakadii kubato renyu?
Musangano weconference wakakosha zvikuru kubato redu nokuti ndopatinowana mukana wokuungana semhuri tichitarisa kuona kuti gore zvarapera zvii zvatakakwanisa kuachivha zvinoda kugadziriswa ndezvipi patakakone wanda papi. Mhuri yese yezanupiefu kubva kumativi mana enyika inenge iri pamwe chete ichiongorora musangano wavo kuti mberi tinoda kuita sei, tousimbisa sei. Saka wakatikoshera zvikuru nokuti ndo patinoita tinoti review kana kuti analysis yestrengths and weaknesses of our party.
Tichitarisa gadziriro yenyu kusvika pari zvino, mungati muri kufara here negadziriro yacho kana kuti pane zvimwewo zvirewarewa zvichiruda kuitwa?
Hapana, zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. Pokugara pakarongeka, chikafu chakarongeka, transport yokuya kwamadelegates yakatorongeka. Saka tingatoti izvezvi tatotangisa conference yedu. Chokutanga chatatotanga nacho ndiwo musangano wedu wepolitiki wataita nhasi. Then mangwana takuita central committee, then zuva rinotevera vanhu vakutofamba kuenda kuconference Friday tubva tatotanga. Saka zvinhu zvese zvarongeka, accommodation yakawanikwa, chikafu chakawanikwa, transport yakawanikwa, izvozvo kana zvatodaro musangano watofamba.
Asi kana vamwe vanoti nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi hakusi kutambisa here mari kuita musangano yakadai kumatunhu ari kuri uko?
Kwete, zviri muconstitution yedu yemusangano. ZANU-PF inosungirwa neconstitution yayo kutoita musangano uyu. Saka mamembers emusangano, maprovinces, tinotoita mudeme mudeme toreza mari yokuti tisangane semhuri imwe chete tigongora zvinhu zvomusangano wedu. Saka kana tichidya mari yedu tichironga zvinhu zvomusangano wedu hatisi kutambisa mari, tiri kutoronga kuwina election inotevera. Kana vanofunga kuti unotanga kuzoronga nezveelection padaidzirwa maelections vanogara vakadyiwa nezanupf vochema vachitirabirwa, isu tiri pamberi panyaya dzokuronga.
Mubvunze kupedzisira, saka ratingati dingindira guru remusangano wegore rino nderei chaizvo?
Dingindira guru nderekutarisa nyaya yeupfumi kuti toita sei nenyaya yeupfumi hwenyika. Ndodingira tiri kumhanya naro.